mabasa ane chekuita netsika nemagariro evanhu akadai sekuimba, kuita zvemitambo kana kuveza anotarisirwa pasi nevanhu vakawanda, achionekwa seasina maturo. Uye vanhu vanoita mabasa aya, kunyanya vanhukadzi, vachionekwa sevanhu vane unhu husina kunaka. Chizvarwa chekuAmerica amai Gina Haney, avo vari kushanya munyika pasi pechirongwa chereciprocal exchange visit for Mandela Washington Fellows, ndichipanga mazano mukuchengetedzwa kwetsika nemagariro evanhu. Vachitaura pamusangano wekuzeya nezvemikana ingawanikwe nevanhukadzi mumabasa ane chekuita netsika nemagariro evanhu wakaitwa nezuro mubulawayo, amai Haini vakati munyika dzakawanda vanhu vanoita mabasa ane chekuita neizvi vanoonekwa sevasina hanya neupenyu. Vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vave neruzivo rwakakwana pamusoro pemabasa avanoita kuitira kuti vasatarisirwe pasi. Mumwe wevanhu ane mukurumbira munyaya dzemitambo yepaterevhizheni, amai Sera Mpofu, avo vaivepowo pamusangano uyu vakabvumirana nemaonero aya. Vakatsinhirawo kuti vanhukadzi vari mumabasa ane chekuita netsika nemagariro vasade kubudirira mumabasa avo nenzira dzisina kunaka, kusanganisira kuita zvepabonde. Amai Mpofu vakati zvakakosha kuti vanoita mabasa ane chekuita netsika nemagariro evanhu vavewo neruzivo rwemabhizimisi anogona kuitwa mumabasa aya, kuitira kuti vasazove vanhu vanofa vari marombe sezvinomboitika pane dzimwe nguva.
Ndinofunga kuti zvinokosha kuti munhu agadzirire passion netarenda rake by way of getting education on whatever it is that they are passionate about, ave neruzivo and agare achiziva kuti upenyu huri kuchinja, nyika iri kuchinja. Saka munhu anofanira kuti azive zviri kuitika munyika. And zvimwe zvinokosha ndezvekuti tiri maartist takadai tizive kuti nekugona kuchinja kweupenyu munhu ngaazvigadzirirewo kuti pamakore anotevera, suppose hauchagoni kuita zviya zvaunga uchiita, zvaunga une mukurumbira nazvo, raramo yako ichabvaneki.
Muzvare Fortune Tazvivinga, mupepeti wemufananidzo uye vanonyorawo mabhuku evana vadiki. Muzvare Tazvivinga, avo vakashanya kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rakapera, vakaudza Studio 7 kuti mabasa ane chekuita netsika nemagariro evanhu mabasawo semamwe mabasa ose. Vakati nekuti ndiko kunobva raramo yevakawanda vanoita mabasa aya, zvakakosha kuti vasaatore kunge dambe.
Ndinoita arts full time, saka ndikaita zvinhu zvekutamba, vana havadyi kumba, saka you have to make sure kuti maybe when you are doing a project you have to make sure kuti you know it a reasonable profit. For example, if you are actually the one that is employing vanhu kuti vaite maprojects wavo, you need to make sure kuti vanhu hausi kuvabiridzira, uri kuvaita kuti vawane like maybe the proper salaries, their salaries in time, because vanhu vane mhuri. Saka I mean, arts is a business, I see chinhu chekutamba nacho. Because at the end of the day, the customer needs to be satisfied and you need to deliver my productions or my goods and a good quality. So yeah, it's very, very important to be professional.
Vakawanda vaive pamusangano uyu vakabvumirana nepfungwa yekuti zvakakosha kuti vanhu vane ruzivo mumabasa ane chekuita netsika nemagariro evanhu vabatsire nekudzidzisa vanenge vaine shungu kana kuti vachangotanga kuita mabasa aya. Kune dzimwe nyika, kunyanya dzakabudirira, mabasa ane chekuita netsika nemagariro evanhu anowanisa vakawanda mabasa anovapa upenyu hwakanaka. Mumwe mudzidzisi uyo akangozvidomanesa rekuti Nhlangano akarumbidza hurumende neurongwa hwekukoshesa zvetsika nemagariro evanhu, achiti izvi zvichabatsira kuti veruzhinji vaonewo kukosha kwazvakaita.
Tiri kufara nezvaitwa nehurumende yeZimbabwe nekuintroduce art subjects into the new curriculum, which in the past were never considered to be relevant for the peoples. Hence, artists were put aside as non-achievers and they were never enhanced in the industry.
Msangano wa Nezuro uyo wainzi Passion versus Profession, Opportunities for Women in the Arts, Culture and Heritage Sector, wakarongwa naSibusisi Webebe weWomen's Development Media Foundation na Butolezwe Nyati weAmagugu International Heritage Center. Vaviri ava ndevamwe vechidiki vakamboendawo kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.